Vamwe vakuru vakuru muhurumende vanoti Dr. Mangudya avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo vanofanira kuparura urongwa uhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaenda kuDavos, Switzerland svondo rinouya. Musangano wekuDavos unoitwa kubva musi wa23 kusvika musi wa26 mwedzi uno uye unenge wakanangana nenyaya dzezveupfumi pasi rose. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vaMangudya vane mutoro wakakura kuunza mazano anogadzirisa nyaya dzezveupfumi zvikuru dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga.
Chinhu chanyanyo netsa chikurukuru muZimbabwe kushaika kwemari. Kana tichiti kushaika kwemari, kune vanhu vari kurara mumutsetse vachitsvaga mari dzavo mumabhanki. Kechipiri chiri kunyanya kunetsa kuwana foreign currency yekuti tiimpote zvinhu zvinouya muZimbabwe zvigobadifatswa. Saka izvozvo zvinhu zviviri ndo zvinenge zvingotarisirwa neindastri kuti yatoti muchirungu liquidity yaimprova here.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Mari dzevanhu dzavakaisa mabhanga dzavari kutadza kutora dziri kuita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka, zviri kuita kuti mari yokunze kwenyika isawanikwe, vanhu vasave nechivimbo nemabhanga, vasave nechivimbo nehurumende. Saka chinhu chikuru chinofanira kunge chichiitwa nebumbiro riri kuda kuiswa navaMangudya kuti vasimudze kutenda kwevanhu mumabhanga nemuhurumende.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti havaone paine chinobuda kubva kuna vaMangudya.
Tine structural issues confidence. Hakuna munhu anobelieva in Patrick Chinamasa and hakuna munhu anofungidzira iye kuti junta yanga rani nyika. I've always said inini kuti unogona kuba election but you cannot steal the economy. You can rig an election but you can't read the economy.
Vabiti vativo nyaya yemari ichanetsa kugadzirisa sezvo hurumende isina kuzvipira.
Kwani kwanditi ane 53 days vachitonga, pane chabuda tongotongai toni. Takatarisa tongai toni. Vakundikana vanhu vari kurwadziwa mukoma blessing. Zvinhu zviri kukwira, black market riri kukwira, you know, vanhu havana mari.
Ko, mari dzinombonzi dzawanikwa nenyika kubva kubhanga reAfriExim Bank dziripi? Dr. Kanyenze vanoti zviri pachena kuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Kana ndiri muhurumende inini ndaimbotiregedzei kutaura, ndomboita zvekungoita kuti vanhu vaone. Vanhu vemuZimbabwe vaneta nokungotaurirwa zvinhu zvisingaitwe. Saka naizvozvo tii takaudzwa kunzi kuri kuya madzimari ari kubva kuAfriExim Bank. Asi nanhasi hapana chatiri kuona chanyatsoita chinoratidza kuti mari iyoyo yauya.
Asi vaJokonya vanoti vanhu havasi kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa mari dzinenge dzabva kubhanga reAfriExim Bank.
Ndomuna vanhu havana kunyatsonzwisisa. Mari yakawanika kuAfriExim Bank haina kunzi ikeshi ichauya muZimbabwe ye1.5 billion. Zvakanzi izvo 1.5 billion yatawana imari yatinoti guarantee ichagaranda vanhu vanoda kuzoinvesta muZimbabwe. Saka vaya vanoda kuuya kuzoinvesta kutanga makambani muZimbabwe vanopuwa assurance nemari iyoyo 1.5 billion.
Kuti zvinzi Dr. Mangudya vabudirira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanofanira kuparura kana kusuma hurumende mazano anopa kuti upfumi hwenyika hugadzikane sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru uku vanhu vasinawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.